mauto havana kutora mafambisiro ehurumende but mauto vaitep in kugadzirisa kumawere kwanga kwananga nyika yedu.
Mubvunzo mukuru neveruzhinji retired Major Mandu ndewekuti mauto achadzosera here utongi kana kuti masimba kuna vamugabe.
Mauto kutaura kwavaita havana kutaura kuti vari kuda kutonga nyika kana kuti vatora zvachose. Vanatsobuda pachena kuti vari kuda kuti vagadzirise mafambisirwo anga akuitwa nyika yacho. Nyika yanga yapinda macriminals vanga vatenderedzaivo vamugabe vacho vachivataurira nokuvaadvisa zvisirizvo zviya zvekuti zvanga zvoita zvanga zvaakuitwa nevanhu vasina kana nhoroondo yekusunungurwa kwenyika ndovanga vaakuadvisa zvisirizvo zvachose. Vane chizondo chokuti avo vese vanenge vane nhoroondo ungave mumapato mubato especially ZANU-PF nemuhurumende vese vabviswe.
Retired Major Mandu, takambonzwawo mazuva apera kana kuti mauto agara achimbotaura kuti havabvumidzi munhu asina nhoroondo yehondo yechimurenga kunge achitonga munyika. Pangazoita here mukana wekuti vanhu vasina nhoroondo yehondo sezvamuri kutaura vanga vachizokwanisa kutonga nyika kana mauto achidai?
Nyika inotongwa nebumbiro remutemo wenyika, constitution yenyika ndiyo yaunosenzesa kana ukanzi nhasi ushamarari mapinda pachigaro. Tinobva kuteedzera bumbiro remutemo wenyika, ikodzero yeavo vechiuto kuchengetedza kuona kuti kana uri pachigaro ateedza bumbiro remutemo wenyika wakanyorwa pasi wakawiriranwa nevanhu gore ratanyora bumbiro redu chaiko.